mare unzi kuchava na magumu enyika mumagumu enyika kuchava na vaprofita vendepa ndiwa here magumu acho atatarisana nawo mutsaugo wacho uripi wenganga nemuprofita Inoda mari nemporofita kuda umari Anoda umari
Mario
kuda umari
Mari
Anoda umari
Mario
Dzidziso yatakawana muzvinyorwa zvavaprofita vakare Kunzi kuchavana makumbo enyika Magumo enyika kuchava na vaprofita venhema Ndiwaya here magumo acho atatarisana nawo Mutsaugo wacho uripiko wenganga nemuprofita Nanga inoda mari nemuprofita kudawo mari Anodawo mari Kudawo mari
Mari
Anodawo mari
Mario
Anga inoda mari Nemuprofita kudawo mari Anodawo mari
Mario
Kudawo mari
Mari
Ngatitarire muprofita Pera, ukudza zvirwadzo zvenyama, ukutsvene pasina, kana urukuro zvayo yegwaro pasina, ukudza zvemashave siyana nazvo, bedze zvoti anoda mari, chero yawe nayo zvayo, kwete pasi pamakumi maviri epondo. Makume mavere amadora Makume mavere epondo Makume mavere amadora
Mario
Kwete pasi pamakume maviri epondo